Izvozvo ndozvinenge zvakatofanira kuita nekuti katarira bato reSADC ndivo atingati magarantuwasi ndivo vakaita kuti hurukuro dzemapato ematongerwo enyika vanga vari kushushana nekuda kweelection ya2008 isina kubuda zvakanaka ndivo vakaita kuti pave negavhenmendi yemubatanidzwa yatinayo iko zvino izvi saka SADC iyo hodzi ratinorarinerinenge rakasimba rinenge zvasiyana nekuti dei mari yaibva kusouth africa zvinozoita as if south africa inenzi yakarerekera kana bato rezanup f kana bato remdc asi zvikauya zviri kuboka resadic zvinenge zvine mutsimbo wakanaka
semaonero enyu izvi zvingabatsira here sadac kuti ikwanise kuti ione kuti munyika maitwa shanduko kana iriyo iri kupa mari yesarudzo
mukatarisa kuti sadic yagara ine nyaya yezimbabwe ndingati kubva muna 2007 pakarohwa vanhu kuzimbabwe ground saka sadic yaneta nenyaya dzemuzimbabwe vakungoda kuti kazvichingotibva nekuti zimbabwe haisiyo nyika yega iri musadic kune nyaya dzekunetsa kumadagascar kune nyaya dzekunetsa kucongo vakuda kuti nyaya yezimbabwe tichingopedza nayo gore nei nekuti 5 years zvatanga tiri taichingogara masadic meetings aingoitwa zimbabwe ndiyo yainge ichingogara iri padariro saka vakuda kuti iko zvino izvi aiwaro zvangoitika zvapera nyaya yezimbabwe ingopedzwa nazvo paitwe sarudzo dzakanaka sarudzo dzinenge dziri pachena vana vezimbabwe vochuza kana kusarudza hurumende yavanenge vachida
ko kana gurukota rinoona nezveupfumi vabiti vachiti mari yesarudzo haipo asi vamugabe vachiti sarudzo dzinokwanisa kuitwa nechimbi chimbi mari yacho inenge ichibva kupi
tikatarira zanup f ibato rine zviri kuvanetsa panyaya yesucession munoziva kuti kandidheti yavo vamugabe ikandidheti yachembera candidate yandingati muviri wavo hwakuvakurira nekuda kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinoenderana nekuchembera saka vari kuda kuti nyaya yavo yesucession ive inoitwa nayechimbi chimbi ndosaka vachipusha kuti sarudzo dziitwe muchimbi chimbi tikatarisazve tinoti ati zanup f vanoziva ivo kuti vane mari dzavo dzavaiba kumadiamonds dzavaimaina kumadiamonds dzanga dzisingaendi kutreasury kuna vabiti saka vabiti kana vachitaura vanoziva kuti muhomwe yemari humwe yenyika dura remari renyika rinenge risina mari asi zanup f nekuda kwehukiribidi kwavaita kuchiyadzwa pamwe vane mari yachona yekuti sarudzo yachona dzichiitwa